ndiri kufarawo zvanhika nyatsoti ndiri kufara ndiri kufara dasi hadzisi kufara manii nokuti ndiri kugara munyika yevamwe vanhu ka ainaka ndiri kumba zvingadai hama neshamwari tichifara ndine hama neshamwari dzangu kumusha udzandakasiya vamwe vakatoshaya izvozvo amakore akawandisa ndisati ndadzokera kumusha saka zvimwewo zvinondinetsa zvikuru
asi kunyange muri kure nyine kumusha kudai pane mabira ama makarongawo here kuti munge muchipemberera birthday
munoziva kuti ini handisi munhu uyo anoita macelebrations pano zvezvizvi especially zvinhu zvepasi izvi nongoriwonowo sezuvawo randakazvarwa ini vanhu ndimunenge muchiboripembedza ini handimo munyaya dzekupemberera idzi dzekutanzia nhasi ndakazvarwa ndakazodai ngatidye sozvo zvinondiitisa izvozvo chinhu chimwe chinhu chekuti yengu ndingangopembera hangu inini bati kumwe uko kwandisiri kuona uko kune vanhu vari kusafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara saka hazvindifadze mufunge zvinhu zvotondinetsa kuti ndingangopembera ndikacerebrata ndikaita sei what's the use of me celebrating when other people are suffering there are a lot of people suffering out there including vanhu vari kumusha kwedu kure chiku yacho kwandiri kubva kwacho saka kupembera kwacho handikuone kuti kunondipa chii hama dzangu he dzinopembera dzinditumira dzichitaura kuti happy birthday asi inongodoonawo sezuva zvangu randakazvarwa
ndeapi mashoko amungangode kupa kuvatsigiri venyu ndanga ndichiverenga pafacebook vakawanda vanenge vakanyora vachikukorokotedzai vamwe ndoziva kuti vachishandisa mawhatsapp nezvimwe nezvimwe
aiwa ndinotenda kune vanhu vamwe vanoyeuka zuva iyi vakawanda vari kuriyeukawo ndo mafungiro avo avanoita ndinovatenda zvikuru
asi mukanya pane zvavari kuvarongerawo here padamba refu mugapu mune yumu
aiwa tiri kuronga taakutoda kutopedza
Thank you.